Shaka, 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 yaka, shaka, yaka, shaka. Shaka, shaka. Já não. Binga ya imbo zvikaira patonazi bati yakasheka sheka yakasheka yakasheka handisi kufeka cheka mcheko yakapeka sheka yakasheka yakasheka aiva maora vachirola nezvibhora sheka yakasheka yakasheka nhasi ndamustoka mastreets yamuna zvamaona sheka yakasheka yakasheka
binga yanga iri mbada yakazongamuka iri katsi
yasheka sheka yasheka
takatodzokera kuzeroko iri kungobata gotsi
yasheka sheka yasheka
yanga iri yemabhenzi nhasiva kuti rinenge pezi
yasheka sheka yasheka
paizi dzina masenzi ndosaka yakuwanza zvimastans
yasheka sheka yasheka
chimoko chako chanembinga nyuwani muraundi vokuchingamidza ndepidinga nyuwani woda kublinga pageto nesnika nyuwani zvemajagwa zvarema pakutoda katsvika nyuwani makakika kudhara chaki noris chiona sha kudhara rakunga disi makunga shumba dzepamachizi hamundityisa ngova ndangariro dzekupisa mumastreets waiva moto wepepa kupisa maminitsomba zvavepa maisifamba muchinyepa zvabuda pachena machepa binga yaimbo zvikaira patonazi bati yakasheka sheka yakasheka yakasheka handisi kufeka cheka mcheko yakapeka sheka yakasheka yakasheka aiva maora vachirola nezvibhora sheka yakasheka yakasheka nhasi ndamustoka mastreets yamuna zvamaona sheka yakasheka yakasheka
binga yanga iri mbada yakazongamuka iri katsi
yasheka sheka yasheka
takatodzokera kuzeroko iri kungobata gotsi
yasheka sheka yasheka
yanga iri yemabhenzi nhasiva kuti rinenge pezi
yasheka sheka yasheka
paizi dzina masenzi ndosaka yakuwanza zvimastans
yasheka sheka yasheka
yanga iri kumuka chachikiti aitoga yakuti acharamba nechimuti ndashamisika senge zvemashiripiti kusheka zvekuzosheka pakurarira mabuti mbada bebi aitsarara ada nyangwe ramunoti rinodada aichapura magidha mastreets amunudza achakwanisa kudhidha pageto tamuridha
waiva moto wepepa kupisa maminitsomba zvavepa maisifamba muchinyepa zvabuda pachena machepa binga yaimbo zvikaira patonazi bati yakasheka sheka yakasheka yakasheka handisi kufeka cheka mcheko yakapeka sheka yakasheka yakasheka aiva maora vachirola nezvibhora sheka yakasheka yakasheka nhasi ndamustoka mastreets yamuna zvamaona sheka yakasheka yakasheka
binga yanga iri mbada yakazongamuka iri katsi
yasheka sheka yasheka
takatodzokera kuzeroko iri kungobata gotsi
yasheka sheka yasheka
yanga iri yemabhenzi nhasiva kuti rinenge pezi
yasheka sheka yasheka
paizi dzina masenzi ndosaka yakuwanza zvimastans
yasheka sheka yasheka
ona vakasheka semabheba kuwaina mari yakapera nezvibhodhoro zvavainwa kune venjuzu dzakapoya nadhiraira vaiti vakafirita mapikicha moraina vakazokurovesa purofiti necapital handi waiti wakakora kunge lakito waifunga zvinonopera papiko dzangosaradza vanhau capital moto wepepa.